Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedudza nasi China zvita 8/2016. Kurukota rezvemariva Patrick Chinamasa vanoti hurumende ichashandisa mari inoita $4.1 billion gore rinouya. Nyanzvi dzokurudzira Zimbabwe kuti igadzirise chimiro chayo kuitira kuti ikwezve munyika vemabhizimisi nevashanyi vekunze. Dr. Patson Zamara vokwikwidzana nevamwe mumakwikwi eArchbishop Desmond Tutu Leadership Fellowship Program. Dzimwe nyika dzemuAfrica dzoita sarudzo dzisina mutauro izvo vakawanda vari kukurudzira kuti zviitwe munyika. Muchirongwa chedu cheLife Talk nhasi tiri kutarisa dambudziko remhirizhonga mudzimba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am ne4930kHz pashortwave. Musakanganwe kuti farira pa Facebook page redu reVOA Shona nekudzvinya pakanzi like.